Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gunyana 29 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti SADC, African Union neUnited Nations vanofanira kupindira munyaya yekupambwa kuri kuitwa vanhu vemuZimbabwe vamwe vachitwa kafira mberi vamwe vachishungurudzwa. Vanoti vari kufara nekuwana minduro kubva ku World Bank yekuti sangano iri harisi kuzopinda munhaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chechikwereti. Vanhu vakaremara mudunhu remasvingo voronga kuratidzira mangwana vachinyunyuta kuhurumende iyo vari kupomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti masangano anoti resadak African Union neUnited Nations anofanira kupindira munyaya yekupambwa kuitwa kafira mberi uye kushungurudzwa kwevanhu munyika zvinhu zvisati zvasvika pakaipisisa. Vatsvangirai vaudzawo Studio 7 kuti ivo vakabatana nemutungamiri weZimbabwe People First Amai Mujuru vakatosuma vatungamiri venyika dzemusadhaki kuti munyika maberekera ingwe. Tabata vatsvangirai tikatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya yemhirizhonga yatanga zvakare munyika. Saka ringa gadziriswa sei dambudziko iri nekuti zvinenge zviri kutoenderera mberi.
Hurumende ngairege kuita nevakataro. Hurumende ngaitere zvitora vanhu. Hurumende ngaitere kuti vanhu vari kukomberena pamusoro pei.
Pane urongwa here wekusuma SADC neUnited Nations kuti muZimbabwe munenge maberekera ingwe zvakare?
Takatotuma delegation yakaenda kuSADC Summit kuSwaziland yanga iri kusuna namanju. Vana majaro vedu vakapuwa maredio sete yese ndokunyatsa vanhu vabe vanirawo chikombera nyaya yekuti vana vangarovedzi nyaya yekuti vanodaka warero uripo tichaita zvichiyana patichingoita engage vamwe vatungamiri vemuno muregion.
vatsvangirai tiri kuona kuti nenyaya yekuti vamwe vari kuti vari kushungurudzwa nemapurisa dzimwe nguva nemauto vamwe vari kunyimwa chikafu vamwe vava kuti muzimbabwe muchingatodiwa chete kuti zvinhu zvigadziriswe inyaya yekutorwisana nezanup f yacho munoti kudii nemashoko akadai
yekuti vanhu havazivi kuti kana mukatanga mhirizhongo hapana anobhenefita mhirizhongo vamwe vanoti ngaterei kuti vatiti haiwa izvo isusu hatiko iko isusu tiri kuti kuchinombotanga kuti vanhu vatasaurei zvachizvo zvamboita sei.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Vanhu vakaremara mudunhu remasvingo vari kuronga kuratidzira mangwana muguta remasvingo vachinyunyuta kuhurumende yava Robert Mugabe yavari kupomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika izvo vanoti zvaita kuti upenyu hwavo huome kupfuura hwevamwe vanorarama vasina kuremara. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano ravo redisabled Amalgamated Community Trust kana kuti Dact Nasi vanorarama nehurema ava vati mamiriro eupfumi hwenyika ari kuita kuti vanonge sweswe nemuromo kupfuura vamwe vanhu munyika. Mutungamiriri weDact vaHenry Chivanga vati nekudaro izvi zvaita kuti varonge ratidziro mudhorobha remasvingo mangwana senzira yekusvitsa zvinyuto zvavo kuhurumende.
Isu mangwana zviro kwazvo tichafamba kubva paCroco Motors muno umasvingo kusvika paCivic Center. Tine nyaya dzatoda kuti dzive dzinobuda pachena. Mukatarisa nyika yedu, ikonomi yedu mamirira yakaita, zviri kurwadza. Kuda kune tsumo yevakuru yanoti ko pazvinodai pamuti munyoro, ko pamuti wakaoma zvinozodii. Kurwadziwa kunoitwa nevanhu nekuda kweikonomi, kushaikwa kwemari kwemabasa, kuti ukaenda kuzvipatara unoshaiwa mishonga. Izvozvo zviri kubata vanhu vanorarama nehurema zvakanyanya. Tiri kuda kutivo vanhu vave vanozvinzwa, kuda vanhu vakanganwa kuti munyika mune vanhu vanorarama nehurema.
Vakaremara ava vanoti upenyu huri kuvarwadza zvakasimba panguva iyo hurumende isiri kuvacheuka kuti ivabatsire sezvo ruzhinji rwavo rusingakwanisi kuita mabasa ekuzviraramisa. Mutevedzeri wemutungamiriri weDact vaSimeon Mapengo vati mapurisa akatovapa mvumo yekuratidzira uye vanotarisira kuti vanorarama nehurema vakawanda vachabatana navo mukuratidzira kwavo.
Machi yedu takaikumbira svondo rakapera paseri iro tikazoibvumirwa nechipiri chesvondo rino iri. Tanga tichiexpekta kuti tinowana vanhu vakawanda tichikumbirawo nyange kunana Henry Mare kuti vauye.
Imwe nhengo yeDact yataura pamusangano apa vakabva mugwadi vapomera hurumende mhosva yekusarudza vanhu vakaremara vachisiyiwa muzvirongwa zvekupundutsa upenyu hwevanhu zveupfumi hwenyika uye vati hurumende haikoshesi kodzero dzavo apo vanosiyiwa vachitakatika nenhamo munyika.
Mukatarisa empowerment yavo yose pane zvavari kuita kubva kuyouth hakuna kana disability empowerment yokuti tingati vakabvunzwa vanotaura kuti pane vakaremara nhingo vangamisa pavakabatsira kuti asumuke. Chavanogona kuita kutora munhu wakaremara ane zvake zvaagona kuzvisumudzira vochimuisa mberi vomupa zvokungomunyepedzera kuti vachigoti ndivo vakamusumudza. Asi yeti our government is the main culprit pakudzvanyirira nekumbunyikidza upenyu hwemunhu wakaremara.
Vanhu ava vanoti vari kuona chitsvuku mumaruzevha umo mavari kushayiswa chikafu sezvo gore rino vanhu vari kutamba chamutava nhava nenzara zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. Vakaremara vati ivo havasi kucheukwa nemusangano wezanup f apa unogovera vanhu chikafu cherubatsiro runopiwa vari kutambura. Vachivhanga vakaenderera mberi vachiti hurumende hainei nekodzero pamwe nezvichemo zvevakaremara avo vanosvika mamiriyoni maviri munyika.
Mukatarisa iko zvino tine maovets 34,000 patakanzwa asi vakatopuwa ministry vanavo vanobhadharirwa zvikoro asi vana vevanhu vanorama nehurema havasi kubhadharirwa zvikoro. Chimwe chinhu chinotisivirisa ndechekuti nyangwe mai mahofa pavakapiwa hofisi yavo vakakonewa kukwira kumusoro kwayaiva nemhaka yekuti utano hwavo nekuda kweeji yavo haichavatenderiwo kukwira masteps. Asi hurumende kusaona kuti ngatise lift rokuti vagonondoshandira ikoko vakagona kuti vachichinjwa office.
Vakarimara ava vati vachasvitsa gwaro renyunyuto kugurukota redunhu remasvingo amaishwa emahofa pamahofisi avo paburombo. Vakarimara vabatana nemasangano akazvimirira oga mapato ezvematongero enyika anopikisa pamwe nevamwe vanhu vari kuratidzira mumigwagwa yenyika vachitsumwira utongi hwavamugabe nezanupf vachivakurudzira kuti vachibva pachigaro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Murwiri wekodzoro dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanoti vari kufara nekuwana minduro kubva kubhanga repasi rose reWorld Bank yekuti harisi kuzopinda munaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chekuti ikweretiswe mari. Izvi zvinotevera gwaro renyunyuto kana kuti petition yakasvitswa kumahofisi makuru eWorld Bank muWashington DC naDr. Dzamara panguva iyo vainge vari muAmerica pakuratidzira kwakaitwa kumuzinda weUnited Nations uri muNew York nezvizvarwa zveZimbabwe vhiki rapfuura. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaratidzira zvichiti hasi kufara nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Dzamara.
Hongu ndakawana mukana wekuchinda kuWorld Bank vapawo gwaro ratingati petition pachirungu maringe nekutaurirana kwanga kuri kuitika pakati peivava vanopa mari kudzinyika yeWorld Bank neveIMF. Ini ndakaendawo ndakamirira zvizvaro zvemuZimbabwe zvichitsumwa kuti isu semaZimbabwe hatisi kufara nekatongerwo kari kuitwa nyika uyezve hatisi kufara nenhaurirano dziri kuitika pakati pehurumende yavamugabe inova hurumende inombunyikidza vanhu, inova hurumende inoita kuti vanhu vange vachitambura neivo veIMF neveWorld Bank zvichiita kuti vazonge vachipa mari kuhurumende yavamugabe. Saka isu takavataurira kuti isu semaZimbabwe hatisi kufara kuti vange vachipa mari kuna vamugabe nehurumende yavo nekuti ava vagara vari vanhu vahori, vagara vari vanhu vari kuba kuzvinhu upfumi hwenyika kutotarisa mari inopiwa nedzimwe nyika. Tiri papoindi iyoyo zvakanakawo zvakare kuti ndinge ndichitsanangudza kuti munyika muno kaonero kedu ndekekuti ivo vanhu vari kutora zvikwereti vachange vasipo pachange takubhadhara zvikwereti. Minduro yakapiwa inoratidza iyo kuti hakuna takadaro chichaitika uyezve inotifadza nendaa yekuti kupiwa mari kwavo kuita kuti kumbunyikidzwa kwedu nekutsimbiridzwa kwekodzero dzedu kunge kuchienderera mberi.
Munoona izvi zvichibatsira sei nekuti vamwe vanoti ivo hurumende pari zvino yava pedyo nekugwadama uyezve zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvinozochema mune ramangwana kana nyika ikawanikwa isina kana donwe remari imomo munyika, zvinobatsira sei zvamaita izvi?
Asi kugwadama kwayakuda kuitika munyika yedu hakuzi kunokonzerwa nezvinhu zvatingati zviri nacho. Kugwadama kuri kuda kuitika munyika yedu kuri kukonzerwa nekuda kwekutadza kutungamira kwehurumende.
Avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vachitaura naMavelous Mhlanganya uye Studio 7 vari parunare muHarare. Chirongwa cherimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chekurudzira vanhu kuti vasaitire tsvina pose pose asi kuti vavake zvimbuzi pamusha yavo uye kuchera migodhi yekuti vawane mvura yekunwa yakachena chiri kubatsira kusimudzira utsanana pamwe nekugara zvakanaka kwevagari vemuminda mirefu iri Mububi District kuMatabeleland North. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Chinhu chinoonekwa sechinonyadzisa zvikuru uye chisingawanzokuitwa paruzhinji kuti vanhu vataure nezvenyaya yepavanoitira tsvina. Asi nekuda kuti vanhu vanzwisise kuipa kwakaita kuitira tsvina pose pose vesangano reHelpage Zimbabwe vakatombosendeka nyadzi idzi parutivi kuti vanyatsodzidzisa vanhu vakagariswa patsva muBobi District nezvenyaya iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHelpage Zimbabwe vaAdonis Faifi vanoti sangano ravo rakatanga kushanda muvuvi mugore ra2013 richiita zvirongwa zvekukurudzira utsanana pamwe nekubatsira kuti vagari vawane mvura yekunwa yakachena.
vagari vemububi vakaunganidzwa kwakudzidziswa nekukosha kwekuti vashandise zvimbuzi. Kana vadzidziswa kudaro zvinobatsira kuchinja mafungiro avo kuti umwe naumwe anzwe chinomutuma mukati make kuti agone kuzvivakira zvimbuzi zvake ichishandisa midziyo yake. Program yanga isingauine mari, asi munhu kana adzidziswa nekushata kwekuita tsvina panze anobva anzwa chinomutuma kuti agone kuzvivakira matoilets avo. Vamwewo vati kurei vaya kana kuti varingati vanotambudzika ndo vataizobatsira nekuvapawo cement kuti vobatsirwa nevanhu vemunharaunda kuvacherera makomba nevovakirwa kuti vagone kuwanawo toilet. Chechipiri tinoiti hygiene promotion, patiri kutarisa kuvakawo zvimbuzi muzvikoro zvakati wandei munzvimbo yebuvi.
Kusvika pari zvino veHelpage Zimbabwe vanoti vakakwanisa kubatsira vanhu vakwegura nevanotambura kuvaka zvimbuzi zviuru zviviri pamisha yavo, uyewo kudzidzisa vanhu vanosvika zviuru zvinomwe nezvekukosha kwekuve nezvimbuzi pamisha. Vakakwanisawo kuvaka zvimbuzi zvinosvika 60 muzvikoro zvakasiyana siyana mubuvi. Amai Lucy Nyati vemuward 23 ndemumwe wevanhu vakakwanisa kuvaka chimbuzi pamisha pavo mushure mekurudziro yeveHelpage. Amai Nyati vakaudza Studio 7 kuti kuve nezvimbuzi kwakakosha zvikuru sezvo kuchidzivirira kuti vanhu vasabatwa nezvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa nenyaya yekusave neutsanana.
Vana vangu iye zvina havane tsinho kuenda kudondo, vanopinda kutoilet. Tinotipatsirira kuti tinoita zvokuti hatichawani buzvigwere zvokuti vana vave netseka nemudumbu nenyaya yekushaya matoilet. Iye zvino hai pane utano hwakanaka.
Bobi District ine maodi 23. Maodi 14 ndiwo ane minda mirefu yakagariswa vanhu patsva, uye nzvimbo iyi yaimbove mapurazi evachena. Vatapiwa zivoi vanove district administrator webubi vanoti rimwe rematambudziko makuru emunzvimbo iyi kushaya mvura, vachitiwo mvura yepasi inonetsawo kuwana sezvo munzvimbo umu musingana yemvura yakawanda. Vafaifi vanotsigirawo dambudziko rekushayikwa kwemvura muminda mirefu yemububi, vachiti ndicho chimwe chechikonzero chakaita kuti sangano reHelpage Zimbabwe rione zvakakosha kushanda munzvimbo iyi. Pasi pechirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane mvura yakachena, sangano iri rakagadzirisa zvibhorani 150 uyewo rikacherisa zvibhorani 30. Munguva pfupi yapfuura, sangano iri rakapedza kuisa pombi netangi remvura, izvo zvichaita kuti vanhu vemuward 23 vawane mvura. Chirongwa ichi chakaitwa nemari inosvika zviuru 16 zvemadhora. Ambuya Keti Shoko ndemumwe wevanhu vari mumisha 55 iri muward 23 vachakwanisa kuwana mvura kubva panzvimbo iyi. Ambuya Shoko, avo vakatanga kugara mubuvi mugore ra2007, vanonyatsoziva nezvedambudziko rekushayikwa kwemvura munzvimbo iyi, uye vanoti kuwana mvura pedyo kuchavabatsira zvikuru.
Kukara kwatakaita kuno kunhamo yatakasangana nayo ndemvura. Taifamba rwendo chairo kuti taimuka makuseni kusvika na 12 o'clock. Mvura yacho chichichera mumadhamu, toona mombe madhongi ari mukati, asi zvange tisina basa nazvo ezvinongo tapiwa nzvimbo yeugara. Matenki aya akiwa nemurungu. Murungu aive achiita utsinye ichikanda ndo yemombe mukati, makozho mukati, asi taisvikochera zvakadaro chiti ezvinongo tawana nzvimbo. DDF yakazozama kuti titicherere mvura yacho kwanziri kure, ndopa yangorekera zvakadaro, ndokumbogara kumbogara.
Vabheki Zulu Svanda ndivo sachigaro wekomiti inoona nezvekushanda zvakanaka kwepombi netangi zvakaiswa muward mavo. Vasvanda vakaudza Studio 7 kuti vagari vakaona zvakakosha kuti vakwanise kugadzira pombi kana zvimwe zvinenge zvafa, vasingatarisire kuramba vachibatsirwa nevesangano reHelpage Zimbabwe. Komiti yavasivanda iyi inoona kuti vanhu vaita mudeme mudeme vachibvisa dhora pamuri yega yega, uye mari iyi inochengetwa yozobatsira kana paine chinenge chichida kugadziriswa. Vanhu vakawanda munyika vakagariswa patsva vakatarisana nematambudziko ekuwana zvinhu zvakakosha semvura yekunwa yakachena, zvipatara pamwe nezvikoro. Vasipanda nevamwe vagari vemuward 23 vanoti chirongwa chekudzidziswa nezveutsanana pamwe nekubatsirwa kuwana mvura yakachena zviri kubatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vemubuvi. Ndakamirira Studio 7 kubuvi muMatabeleland North Province, ndini Taurai Shava.
Mm. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ehurumende yeSudan akashandisa zvombo zvinenge zvine muchetura mumatunhu ari muDarfur. Izvi zvabudiswa nesangano reAmnesty International rakaita ongororo. Ongororo iyi tinodzokorora ongororo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose iri inodonongodza humbowo hunoratidza kuti kurwiswa pachishandiswa zvombo zvemuchetura izvi muzviitiko zvakaitika muzviitiko zvingangosvika zvikumi makumi matatu. Zvinonziwo kwakaurayiwa vanhu vari pakati pemazana maviri nemazana ane makumi mashanu. Vanhu vakawanda vanonzi vakuvara mutsaona yechitima yaitika muHoboken mudunhu reNew Jersey muAmerica, makiromita 11 kunze kweNew York. Chitima ichi chinonzi charovera pachiteshi munguva dzemangwanani, izvo zvakonzera kupararira kwezvinhu kwakanyanya. Chiteshi ichi chavharwa uye hapana zvitima zviri kupinda kana kubuda. Vanobatsira munjodzi vanonzi vave panzvimbo yetsaona iyi, uye chakonzera tsaona iyi chinonzi hachisati chazivikanwa. Munyika maita kusawirirana nenyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vanopikisa vanoti vari kupambwa, kutochwa uye kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vasori mapurisa pamwe nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti gudo kuipa kuipa haro asaridye usiku. Vari kushungurudzwa kunyanya ndevaya vanenge vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanova vachipanga mazano musangano reHuman Rights Watch, uye tabatawo vaKindness Paradza vanova nhengo yeZANU-PF vachimirira makonde mudare reparamende. Tatanga nekubvunza vaParadza kuti ichokwadi here kuti vanhu vanenge vachiratidzira vanoshungurudzwa.
Nyaya iripo ndeyekuti pane vanhu vanongonyuka vachiti vari kuda kuratidzira vasina kupuwa mvumo yekuti varatidzire. Mukuratidzira imomo vofamba vachipaza zvitoro vachiba zvinhu zvevanhu. Saka ivava vanhu ivava ndivo vanosungwa nemapurisa voendeswa kumakoti kuti hamuna kunge mapuwa mvumo yekuda ende muri kuba
vamavhinga pinda itinzi.
Zviri patatu zviri kuitika zvisiri pamutemo. Chekutanga ndechekuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero yekuratidzira murunyararo. Chepiri ndechekuti kana pakaparwa mhosva, mapurisa haana kodzero yekuinda kunze kwemutemo kuti vasunge vanhu. Chetatu ndechekuti kune vatsigiri vemusangano weZANU-PF vari kupindira mukurova vanhu, mukupamba vanhu, vachiinda navo usiku, vachivaponda, vachivakasira mberi zvisiri pamutemo, vasingasungwe. Dzimwe nguva ndinoziva inini mukoma Blessing Zulu ndakataura neHarawa nechembere dzakarohwa musi wa26 August, vakabatwa mumigwagwa vachizvitengesera mafrizizi kuduse nekumuzinda weZANU-PF Rotten Room. Vakapambwa, vamwe vakatorwa mudzimotokari dzaienda kumba vakaendwa navo pamuzinda weZANU-PF vakanorohwa, vakaitwa kasira mberi. Vapedza kurohwa kwasviba, vanhu vaya vepaZANU-PF vachibva vazofonera mapurisa kuti vaya mutore vanhu vatanga tinavo vavanga vachirakasha. Zvese izvi hazvisi pamutemo, asi hapana matanho anotorwa nemapurisa kuti vasunge vanhu ivavo, nekuti vanhu vatiri kutaura nezvavava inhengo dzeZANU-PF. Nemhaka yeiko yakuita nyika isina mutemo yenyonganyonga yekuti vanhu vanongopambwa chepamasikati machena kana usiku? Ngatirangarirei kuti tine vamwe vanhu vakapambwa saItaiza Mara nazvino havasati vawanikwa. Tina vamwe vakapambwa saMuzvare Jesina Mukoko vakarohwa zvikatozivikanwa mumatare ezimhosva kuti zvanga zvine vanhu vanoshandira hurumende mukati, asi hapana zvakaitika.
vaparadza pinda itinzwe munotendera nazvo here zvekuti veZANU PF ndo varikunzi vari pamberi mukupamba vanhu nekuvaita kafira mberi?
Dambudziko riripo nderekuti tiri kungoita zvekufungidzira. Hapana chaicho chaicho kana munhu akauya achiti uyu munhu ndiye andipamba kana ZANU PF hedikotazi akarumbirwa. Hapana, taivadzidza kuti aiwa kana pane zvamunoda kuti zvichinjiwe zviri pachena. Tinoenda kumaelectioni, ndopatinogara takataura ichi seZANU PF, tinoenda kumaelectioni. Kana mahwina motonga nyika, kana maruza motongwa. Bimbu hazvidi kana kun'anga izvi.
Vamavhinga.
Kwete, ini zvandiri kutaura hazvisi zvekunzwa kwete. Inini ndakapinda mukati meHarare ndikataura nemagweta, ndikataura nevanhu vanodarika gumi, vanhu vakwegura. Pane mukadzi ane makore 78, mbuya ivavo vakarohwa vakadonha mazino matatu pamuzinda weZANU PF. Zvatinoziva zvakaudzwa matare edzimhosva, ZANU PF ndiyo yatova huku yatindeka yakudya mazai ayo. Ndiyo vanoti vakatisunungura, asi pasi peZANU PF udzvanyiriro hwatiri kuona hunoshamisa mashura chaiwo. Dei zvapera, asi dambudziko nderekuti vamugabe vari kupishedzera vanhu ava. Munonzwa vamugabe vachitaura kuti mataredzi mhosva ari kutaurirei kuti vanhu vane kodzero dzekutaridzira. Vanonzwa kuti mapurisa ngaadashure vanhu, mashoko avamugabe vavo. Saka vari kutsigira zvakaipa, hazvingaperi zvakaipa. Isu sava kutaura kuti tine kodzero dzekuenda kumasangano ari kunze kunokumbira kuti tioneiwo mutinunure pasi peuranda hwatiri weZANU PF.
Vaparadza munoona sei nyaya yekuenda kumasangano ekunze?
Kunyepa ndokwakaipa. Handei zvatinogara takataura, kumaelectioni ndokunopedza zvese.
Vakainesi Paradza, inenge yeZANU PF inomirira Makonde mudare reparamende, vanga vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare kuLilongwe kuMalawi. Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira vanoti vakashungurudzwa zvakanyanya apo vainge vari mujeri rechikurubhi, zvakasanganisirawo nyaya yekuti vaisakwanisa kuona vana vavo. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yakaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye namuzvare Masarira.
Akambouya nababa vangu nehanzvadzi yangu kuzondiona ndichiri kufemale prison. Akaratidza kubatikana mwana kana mufara anga asina, yekuti iye ndofunga semwana aifungawoti zvandaona mai vangu vatanditakura vachandibatawo. Asi akangotora chigunhu akaisa mukana akanditi, mama uri kuitei kuseri kwefendi? Asi musi uyo waakauya kuzondiona ndakasara ndakabatikana, ndikati shuwa ndotambudzwa kudai vana vangu vachinzwa kudai, so pasina mhosva yandakapara yekuti ndinofanirwa ndiri mukati menzvimbo yatamanika.
Mhosva yacho yamanga muchinzi muri kurambira muri muchitironga yanga iriyei?
Ndanga ndichinzi ndakaisa matombo murodzi, yainge ichinzi obstruction of vehicles and pedestrians.
Tinoona zvemainzi mima mune imwe mhosva yanga iri yekwamutare, zvakazofamba sechii chachakaitika kwamutare?
Gore rakapera ndaiva workers committee chairperson NRZ. Saka takamboratidzira tichiri kubhadharwa. Pamazuva atakaratidzira ndichedzawo kuonesa vamwe vandaisevenza navo kuti aiwa nyika yaenda kumawere, yaendeswa kumawere nemutungamiriri wenyika. Tichitaura tichidaro munoza zvinoitikawo panenge pachiitwa union business. Mangwana acho ndakazouya ndichitorwa ndichinzi insulting the office of the president. Ndoo nyaya iyo patakatanga kupinda mukoti, nyaya iyo yakanziyaraswa zvichinzi mhosva iyoyo yanga ikaripeliwa. Asi nyaya iyi kubva muna May last year yairamba ichingovhurwa ichipiwa macharge ari different, vachida kuti vawane kuti vaendiise muchizarira. Saka zvakazoitika muna June pandakambosungwa paine nyaya yekuAfrica Unity Square, ndaifanirwa kuenda kukoti kupi kwaMutare. Handina kukwanisa kuenda nonha ndakasungwa ndiri kupi ndiri kuchikurubhi. Ndopakakuda warrant of arrest iroro ravanga vakundisungira vachiti hatikubuditsi nekuti hauna kuenda kukoti muna June.
Mukupedza hurukuro yedu Sisilinda, zvamira zvakadai mucharamba here muchiita basa renyu rekurwira kodzero dzevanhu uyezve nekura?
Ndicharamba ndichirwira kodzero dzevanhu nekuti.
Avo vanga vari muzvare Linda Masarira vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa wedu chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8 pm tiri kutarisa kushungurudzwa kwemadzimai vanenge vari mutirongo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti veSADC, AU neUnited Nations vanofanira kupindira munyaya yeZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzechindeere.